Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu paparire nyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa, afira mumupanda unoitirwa resuscitation, umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo anga aonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatova kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparire nyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. Vastanley Pasi, avo vanga vaine mudzimai wavo, vati vatozorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga avataurira kuti chiremba achakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. Vapasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai vangu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta, hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatisi kuziva kuti situation yacho ichabesereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsawo kuti varwere vachaita sei, asi tabeserwa hedu. Dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwaazokombrenawo kuti akufonera minista, ndopazomhanya mhanya tikaatendwa. Saka taatendwa taakunotenga mapiritsi nemishonga yacho kuti vachibayiwa. Asi situationi tiri kukumbira kuti dai yagadzirisika, vanhu varapwa, vanhu vasafe muzvipatara nokuda kwekuchema chema kwevanhu. Profession nemaethics ekurapwa emadoctors ngaive inova muvanhu kana madoctors, kuti vave vanonzwira tsitsi vanhu vari kurwara. Vanhu vari kurwara ngavarapwe.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati, varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva nechitsama vasina kuonekwa nanachiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba hasitombonekwa, hakuonekwa hasinoti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka nyaya yekuti rwadza nekuti takusangana nematambudziko tiri panapa vazhinji. Ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa, kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutotyisa zvototi hei, ndotoda dambudziko ratatiwana iroro. Saka ndoziva kuti tichabatsirikana nasei. Dai hurumende yagona kubatsira ana chiremba kwidzawo mari, nokuti nhauye mari yava kuchema nayo. Dai vagona kwakwidzawo mari kuti zvigone kufamba zvakanaka, nokuti pasina ana chiremba hapana upenyu hwavanhu.
Izvi zvatsigirwawo navaelgibo vataurawo kuti mai vavo vari muchipatara vari kurwadziwa. Vagibo vati kunyange zvazvo mamwe mapiritsi aimwewa namai vavo apera, havasi kukwanisa kutenga mamwe sezvo vachifanirwa kunyorerwa nachiremba kuti vagone kuatenga.
Vana chiremba havasi pabasa. Ndofunga kubva pakangotanga nyaya dzacho indina mamwe varimo havanomboatendwa pamusoro yemanda up to now. Endi mishonga imwe vaimwe yacho yakapera, inodawa namadoctors. Saka vanotomirira kuti manesis ari kungoti no doctor ndiye anotoprescribe mushonga. Saka she is in pain, vari kurwadziwa, hapana zviri kuitika ipapo. Even kudischargewa zvinonzi doctor ndiye anofanira kusaina discharge. Chikumbiro ndechekutoti hurumende ngaiite zvinhu zvakanaka, zvinodiwa ngavazadzise. Nokuti apa vari kutisungira play kwevari zvakavanakira, but kwetiri we are suffering the ordinary people.
Vamwewo amai vada kuzikanwa nezita rekuti Kukuwe vati zvinosuwisa kuti hapana rubatsiro rwavanokwanisa kupa hama yavo iri muchipatara.
Muchipatara matabvamo hamuna chinhu chiri kufamba, varwere vari kunetseka, vana chiremba hakuna vari kuuya kuzoona varwere. Varwere havana chavari kuona, havana kungoradzika. Izvi tiri kubudamo tangosiya wo zvatinogona ngosvika kuti wakadi wakadi anokwanisa kutaura anotaura asingakwanisi hakwanisi and vana sisters varimo vanoti hatikwanisi kuwedzera mushonga kana uchinge wapera kana kuti tinyore prescription tenge mushonga zvofana kuitwa nana chiremba saka pari zvinezvi vangoriwo kungobatsira varwere sevanhu vakangodzidza basa ravo mushonga kana uchinge wapera ndizvozvo vongomirirawo maybe pavachadzokera.
Vana chiremba vanoti havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa. Asi izvi zvakazowedzerwawo nekupambwa kwakaitwa vakafanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, avo vakazowanikwa nechina Maneru. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati kunyange hazvo Dr. Magombei vakawanikwa, vana chiremba havana mari yekuti vaende kumabasa.
Tine chido kuti titaurirane neemployer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka because pari zvino tinenge tichingori incapacitated. Kuzaya taitaura paya tichi tizoni tiri incapacitated hatisi kukwanisa mari yatirikwana inenge isinganyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichitoti titaurirane neemployer wedu tinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya idzodzi.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.